uwe na uzedu zana si muvuro jita 31 2018. Murkwi verenger waneni Evans Zininga ndiri ku Washington DC. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvesarudzo zvadarika vachiti upfumi huri kuratidza kuti huri kusimukira. Vanotengesa mumigwagwa vorwisana nemapurisa muHarare nhasi. Vanhu vashanu vanoshaya munjodzi yemumugwagwa kumashava mushure mekunge kombi yavange vakakwira yapidiguka. Vana chiremba vopinda mumusangano wekuzeya kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete mushure mekunge hurumende yavakumbira kuti vadzokere kumabasa nhaurirano dzichienderera mberi uko varayiridzi vozivisawo kuti vanoda kuratidzira panovhurwa zvikoro. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nekutarisirwa nevanhu mugoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 9:09 AM. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Muno kwanisa wokunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pa masaisai anoti 9:09 AM 4930-7270 ne 9885 shortwave.